Sarudzo iyi iri kuitwa musi wa11 mbudzi zvichitevera kushaya kwemumwe wevaida kukwidza musarudzo iyi muna Nyamavhuvhu vakazvimiririra vaChristopher Mutonhori Rhodzi izvo zvakatadzisa sarudzo iyi kuti ienderere mberi. Vari kumirira TCC musarudzo iyi vaEfraim Morudu vanoti sarudzo haisi kuzoitwa zvakachena vachiti vatsigiri vavo nevamwe vagari vari kuvhundutsirwa nenhengo dzefazi izvo dzavanoti dziri kufamba nemotokari dzisina kunyorwa dzichinyora mazita evanhu mumaraini dzichivati ZANUPF ikasakunda kuchaita hondo munzvimbo mavo.
Kuvhundutsira vanhu kuti kana makupedza kuvhota inini inini vanhu vePeoples tokuzivai mavhota kanga asabuda zvatinoda tinoyatichikupisirai dzimba sididi ndomaitiro avano vanhu vefasi vari iye zvino motokari dzezanupf dzadowanda dziya dzisina manhamba plates dziya dzisina mitero dzawanda mukuti wefu minoa saka ndo vanhu vanhu vefasi vava nevachifamba nemota dzakadaro.
Mumwe mugari wemuchatswedzi vaurayai Kanungovere vati nhengo dzefazi dzakatotangazve kufamba mudunhu ravo dzichivimbisa mhirizhonga kana vanhu vakasavhotera nhengo yebato ZANUPF.
Intimidation efazi yatokurisazve kuda kutodzokera kunodarika yanga iripo kare because vari kufamba door to door vachinyatsokukudzai kuti mukasavhota zvakanaka munomozvionera ZANUPF haifani kwekudyiwa because ndo muzangano wenyika kaisi toshaa kuti totozvifambisa sei mukati meino nyika kana tichirarama tiri muusungwa kudai.
Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANUPF musarudzo iyi vajohn paradza sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepuka ichiwo vevaramba izvi vachiti veTCC vari kutya kukundwa musarudzo.
Saka chandiri kuona chiri kuitwa bato reTCC neavo vanoti vakazvimiririra ndechokuti vari kuedza kuzvinyaradza nemanyepo kuitira kuti kana tazovakurira voti takakurirwa nokuda kwezvikonzero zvatakambotaura.
Mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwashe mutsanga vati sangano ravo harina motokari dzinonzi dziri kufamba-famba mumamisha idzi asi vati rine vanhu varo vari kupinda mudzimba vachiita basa ravo remazuva ose rekuita tsvakurudzo dzesarudzo vasingaiti mhirizhonga kana kutyidzira vanhu.
But in short what I'm saying, FAZ was never disbanded. FAZ ichiri kushanda iriko kumacommunity. Asi zviri kuitika ndezvokuti FAZ haiite violence. FAZ haitsidzire vanhu. FAZ inotaura nevanhu. Kana pane vamuri kuona vari kutsidzira vanhu, zvinoreva izvo ndezvokuti havasi veFAZ.
CC inoti kutyidzirwa kwevanovhota kunoita kuti sarudzo dzisaitwe pachena. Izvo zvinozoita kuti dzisabude zvakanaka uye dzisatambirwe nevakawanda. Sangano reFAZ rakazoropodzwa nemapato anopikisa masangano akazvimirira oga pamwe nevakaongorora sarudzo dzemuna Nyamavhuvhu vakaita seSADC neEU vachiti ndezvimwe zvezvakaita kuti sarudzo dzisafambiswe zvakachena. Musarudzo dzeby-election iyi mune vanhu vana vari kukwidza vanoti vamorudu veCCC vaparadza veZANUPF varobson kurwa veNCA navamatini mudzingwa avo vari kukwidza vakazvimiririra vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanove murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodzi vakashaya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaiva nechekuita nezvematongerwo enyika mushure mekunge vapesana nevamwe vavo mubato reZANUPF zvakaita kuti varambidze kukwidza musarudzo dzekutsvaka vaizomirira ZANUPF musarudzo kana kuti maprimary elections. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.